We greet one another tonight in the name of the Lord Jesus Christ. Before we read the scripture, let's just commit this cloth into the hands of the Lord. Shall we pray?
Ndakabata mucheka ishete Jesu Kristu waunzwa nomwe vana venyu varipano ishwangu vanotenda shoko renyu vakaona zvichishanda kuna Pauro ishwangu vanoda kuexercise kutenda kwavo baba ndinuna mata panguva ino kombogerai mucheka uyoyi baba intention yakuda kuti unoshandiswa ten Jesu Kristu zvino vaitira zvakanaka. Tinokumikidza izvi mukati memaoko enyu tizwa kuti zvakaitika munguva yaPauro zvakaitika munguva yevadzidzi venyu ishe wangu micheka yaiiswa pamberi pavo ichiturikwa maoko ichienda kune vanhu vaiva nemweya yetsvina ichitiza vairwara vachipodzwa baba vangu ngazviesa izvozvo baba ichashandiswa micheka iyoyi ndeinamata ndichisa zvese mukati memaoko enyu buridza nezita raishe ten Jesu Kristu amen.
As we are standing,
Daniel chapter 9.
Let's open our Bibles to the book of Daniel in chapter 9.
Amen.
Amen.
Daniel chapter 9. Shaveringa, maybe from. I'll read from verse 20.
So reading of Bapandima 20.
Okay. It's Daniel. It's prayer.
Muna matua Daniel.
Amen.
Amen.
So titikatanga pa verse 1 achona, tinoona mashikira aiita kuna Mwari achinamata.
If we start from verse 1, we'll see how he would approach the Lord in his prayer.
Saka pa verse ya 20.
Now, on verse 20, we just meet him in the midst of his prayer.
And whilst I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel and presenting my supplications before the Lord thy God for the holy mountain of my God.
Zvino ndakati ndichataura nokunyengetera nokuzvireurura zvivi zvangu nezvivi zvavanhu vangu vaIsraeri nokuisa kukumbira kwangu pamberi paJehovha Mwari wangu pamusoro pegomo dzvene raMwari wangu.
Yeah, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation.
Ndakati ndichataura pakunyengetera, uya murume Gabrieli wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga ndaneta kwazvo wakasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chemadekwana.
And he informed me and talked with me and said, "Oh Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding."
Akadudzira, akandidudzira, akataura neni akati, "Danieli, ndauya zvino kukuvigira njere nokunzwisisa."
At the beginning of thy supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision.
Chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira. Zvino ndauya kuzokuudza nokuti uri murume unodikanwa kwazvo. Naizvozvo funga shoko iri unzwisise zvawakaratidzwa.
Verse 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring everlasting righteousness, and to seal the vision and prophecy, And to anoint the most holy.
Viki dzina makumi manomwe dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene. Kupedza kudarika nokugumisa zvivi nokuyananisira zvakaipa nokuisa kururama kusingaperi nokusimbisa zvakaratidzwa nouprofita nokuzodza nzvimbo tsvene tsvene.
Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous times.
Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kuno wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki nomwe uye vhiki dzina makumi matanhatu nembiri dzichavapo dzokuvakwa kwaro nenzvimbo nemigero asi zvichaitwa nenguva yokutambudzika.
Verse 26. And after 62 weeks shall the Messiah be cut off, but not for himself, but the people of the prince shall come, shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with flood, and unto the end of the war desolations are determined.
Zvino kana vhiki idzo dzina makumi matanhatu nembiri dzapera, wakazodzwa uchabviswa akasara asine chinhu, vanhu vomuchinda unozouya vachaparadza guta nenzvimbo tsvene, asi kuguma kwazvo kuchauya nokukukurwa kurwa kwava kuchavapo kusvikira pakuguma kuparadzwa kwakatemwa.
Amen. May the Lord bless the reading of his word.
I
ask my brother Joshua to pray before we get into our message.
Baba vedu munoshamisa munogara nokusingaperi. Tinoda kutendai madekwana ano Ishe nemagwaro averengwa pakati pedu. Tinoziva kuti iri ndiro shoko renyu ramakataura kuti denga nenyika zvichapfuura asi shoko renyu rinogara nokusingaperi. Bwangu profita akataura akati ndikabvunzwa kunzi ungade kugara kupi kudenga kana panyika. Hanzi panzvimbo mbiridzi hapana panoda kuva ndiri, ndoda kunge ndiri pashoko ramwari nokuti mbiridzi dzichapfuura asi shoko iri rinogara nokusingaperi. Chitibatsirai baba ari gazwe pamwoyo yedu mugozodza miromo yevhu baba vangu ichepa ichataura mashoko aya baba agova mashoko eupenyu kwatiri baba vangu tigobuda mumba muino upenyu hwedu hwashandurwa. Mbiri yose nerukudzo zvikupiwa kwamuri. Tinosiya nguva ino kutanga kwayo nokupera kwayo kwamuri muzita rinokosha ratenzi namuponesi wedu Jesu Kristu. Amen.
Amen. Tigare zvedu pasi.
Shall we pray?
Amen.
Or shall we maybe seated?
Amen. Manerano nenyasha dzamwari.
Tonight, by the grace of God,
ndoda kutaura about the sixfold purpose of Gabriel's visit to Daniel.
Ndoda kutaura pamusoro pedonzo rakapetwa katanhatu rekuuya kwaGabriel kuna Daniel.
Amen. Ndikutora mubhuku rakanzi 70 weeks.
We are taking from this book called 70 weeks of Daniel.
Brother Branham on a Sunday vakaparidza a message yavakativo Gabriel's instructions to Daniel.
Musvesvondo Brother Branham preached a message that he called Rairo ya Gabriel kuna Daniel.
Ari mangwanani
in the morning
manera acho nobva vazoparidza zvandiruda kuti ndiparidze madekwanano.
Then in the evening he preached what we are going to preach tonight.
The following Sunday yachona mamuna April the 6th apapaya musi wa 30 July mamuna the following month on the 6th
mwezi unotevera musi wa 6 April
August
July.
Yeah, fine. Vakazoparidza the 70th week.
Then he preached the 70th week.
But ndangona zvandiruda kutaura madekwanano zvichinge zvinozobatsira kuti umunwa wegawo unogona kuzobatanidza message yakaparidza makuseni neyakazoparidza the following Sunday.
Now tonight what we're going to talk about, I've just seen it fit that we speak about what he preached in the evening so that you can connect it to, together on your own and see how it will help you.
Amen. Musa netseka zvenyu, tinobata nguva dzacho.
Don't be troubled, we're going to catch time.
Remember, tiri vana Joshua 2 manerano kuno kumberi.
So remember, there's two Joshuas up front here.
Ende munozvazva vanogona kuita.
Now you know what they are capable of doing.
Amen.
Amen.
Amen. Pane asingaziva ake, pane umwe murume ainzi Joshua.
Now to him that doesn't know, there was a certain man called Joshua.
Akati pane hondo.
There was a battle.
Aona kuti kuti apedzirane nemuvengi zvakanga kakudoka.
For him to fight with the enemy, now it was getting late.
Saka akangoudza zuva kuti imbomira.
He just stopped the sun.
Rikatomira.
And the sun stopped.
Zvikatozikanwa kuti zuva rakatombomira.
And it is known that the sun once stood.
Amen.
Amen.
It was a message that I wanted to preach tonight. Inonzi a paradox.
Imaridzo inaida kuparidza marekwana ano inonzi nenji.
Asi Mwari vakamba vachida kuti ndiende kubhuku iri. Somebody akandibatsira kuti ndiwane bhuku iri. Ndairishaya after I lost mine.
But the Lord just pushed me to this book. Somebody helped me to get this book. Mushure mekunge ndarasikirwa nerangu.
Amen.
Amen.
Saka nenyasha dzamwari ndoda kurishandisa madekwana ano zvakanyanya.
So by the grace of God I want to use this.
But ndenge nichitarisa nguvawo zvakanyanya.
But I'll also be watching time.
Nyati kuona madekwana ano inenge ichidhila nevana veIsrael.
Now this case that we have tonight is dealing with the children of Israel.
But Israel muprofita akati ndo calendar redu isusu magentiles.
But the prophet told us that Israel is our calendar as Gentiles.
Amen. Saka tikaona zvinenge zvichiitika kuIsrael zvinogona kutionesa nguva yatasvika.
So whatever happens to Israel will show us what time we are in.
Saka zvakaitika ndezvokuti izvo umwe mambo ainzi Nebuchadnezzar akaenda akatapa vana veIsrael.
A certain king called Nebuchadnezzar went and he besieged the children of Israel.
Nokubva atora vamwe vakanga vakati chenjerei vaiva munyika yeIsrael nokuinda navo kuBabylon.
And he took captive those that were wise in Israel and took them to Babylon.
Saka pane vakatorwa paiva nemurume Daniel iyeyu.
So among those in the captives was this man Daniel.
Nedzimwe shamari dzake Shadrach, Meshach na Abednego.
And his friends Shadrach, Meshach and Abednego.
Tinozva nyaya ichona yekuti vamwe vacho vakambokandwa mumoto.
We know that they once were thrown
moto
into the furnace, but they were not burnt.
Daniel akazokandwa mugomba reshumba.
And then Daniel was thrown into
shumba
the lion's den.
Kumudya.
And he was not eaten.
Saka tikusangana naye abva mukuverenga mabhuku akanga akanyorwa nomwe muprofita kumashure kwake.
Now we meet him at a point where after he had read the books that were written by the prophet that he had come before.
Tingangoti aiverenga maspoken word a Jeremiah.
We can safely say he was reading spoken words of Jeremiah.
Saka ari kuverenga spoken word a Jeremiah aya.
As he read the spoken word by Jeremiah.
Pane zvakangobhetena ukoko kwaari.
Something unfolded before him.
Nokubva aona kuti nguva pasisina.
Then he realized there was no more time.
Amen.
Amen.
Vanga vapinda muBabylon mugore ra 606.
They had gotten into Babylon in 606
BC. Amen. Saka yanga yava 538.
Now it was 538 BC.
Saka akanga aona kuti kwava ne 68 years.
So he realized that
vari muBabylon
68 years in Babylon.
Saka kwakangosaka 2 years kuti vachibuda.
They were only left with 2 years to go off.
Prophecy yakaitwa na Jeremiah.
General up with the prophecy that was made by Jeremiah.
Saka nenyasha dzamwari.
So by the grace of God,
ndotenda kuti Mwari vanotibatsira.
I believe God will help us.
Tichanyanyo nge takatarisana ne verse 24.
We'll be focusing upon verse 24.
Ndotenda kuti inotibatsira. Amen.
Which I believe will help us so much.
Saka aona kuti nguva yapera saizvozvo.
So after he realized that time was no more,
akaona kuti kwasaka only 2 years kuti vachibuda.
And he noticed it was only 2 years for them to go out.
Saka Brother Branham says here.
Brother Branham what pano?
Therefore, these 70 weeks now, don't miss it.
Zvino mavhika ana makumi manomwe musamapotsa.
It will reveal from what time to the end of the Jews and also the end of Jerusalem.
Ino zurura kubva pakuguma kwemajudha uye pakuguma kweJerusalem.
Yeah, so until there will be a new city built.
Kusvikira pava neguta dzvene richivakwa idzva.
Now, I hope you get into it real good and deep tonight.
Zvino ndinoimba kuti muchapinda mazviri tigonyatsodzika zvakanaka madekwane anhu.
Amen.
Amen.
So he says,
what pano?
On paragraph 39 of this book I am holding.
Paragraph 39 pabhuku randakabata.
And that's what Daniel did.
Ndizvo zvakaitwa naDaniel.
He set his face to God.
Akaringisa uso hwake kuna Mwari.
Now, many read Daniel 9. How many read Daniel 9 today?
Zvino vangani venyu vaverenga Daniel 9 nhasi?
Raise up your hands.
Simudzema uko into.
It was Brother Branham's church. I never told you to read it.
You
see his prayer, how he made his confession of his people and his confession of himself.
Maona munamato wake kuti akareurura sei zvivi zvevanhu vake nezvivi zvake iye pachake.
He wanted to be sure that he found out when they were to go back.
Aida kunyatsova nechokwadi chekuti anyatsoona kuti ndirini wavanodzokera.
Because he wanted to get the people ready to go back.
Nokuti aida kuti vanhu vagadzirire kudzokera.
Nosa muchechi kana Israel is a nation. Munyika Israel pane vanhu vaingopiwa burden naMwari.
Now in the nation of Israel there was certain people that were given a burden by the Lord.
Saka Daniel was one of the people vakanga vane mutoro iyoyo.
Daniel ndeumwe wevanhu that had that burden.
Amen.
Amen.
Muchechi yo yaMwari mune vanhuwo vanopiwa mutoro.
Also in the church of God there are certain people that are given certain burdens.
Amen. Saka Daniel tikadzokera Daniel 9 ngatingodzokerai tingoonesana something here before I go further.
If we go back to Daniel 9, there is something that we want to watch.
Verse 1 here, Daniel 9.
Pandime kutanga.
And in the first year of Darius the son of Ahasuerus of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans.
Zvino negore rekutanga raDarius mwanakomana waAhasuerus worudzi rwavaMedia wakanga aitwa mambo woushe wava Karadia.
In the first year of the reign of I Daniel understood by books the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet.
Negore rekutanga rokubata kwake ushe ini Danieri ndakanzwisisa pabhuku kuti makore mangani akanga audzwa muprofita Jeremiah
shoko raMwari. Accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem.
Kusvikira pakupera kwokuparadzwa kweJerusalema kuti aiva makore makumi manomwe.
Amen.
Amen.
Pane 70 years.
There is 70 years.
Poita 70 weeks.
And then there is 70 weeks. Those are two different things.
Vana veIsrael vaifanga kunge vari muBabylon for 70 years.
The children of Israel were supposed to be in Babylon for 70 years.
Vozoburiswa naMwari after those 70 years.
And then God will bring them out after those 70 years.
But pane ma 70 weeks aripo zvakare.
But then we get 70 weeks that are stated there.
Ayo ndiye kushanda kwaizoita Mwari nevana veIsrael.
That is the time frame of how God would work with the children of Israel.
Saka tisa mixa 70 years ne 70 weeks zvinhu zvakasiyana.
So let's never mix those 70 years and those 70 weeks. It's two different dispensations.
So Daniel achiverenga mabhuku aJeremiah aona kuti nguva yapera anga akuda kuzva kuti tobuda rini.
Now Daniel, after reading the books of Jeremiah, he wanted to understand exactly the time that they would go out.
Kana aziva kuti tobuda rini oita kuti vanhu va prepare kubuda.
Now when he gets the understanding, he would get the people to get ready to go on.
Saka mataura izoita nevanhu vake vaIsrael. Ndokuti hama dzangu kwasara 2 years. Saka I am preaching an end time message.
So he would come and approach his people and say, look, we have got but 2 years to go out. And he was preaching the end time message.
In such a way yokuti munhu anenge atambarara achifunga kuti nguva iripo achaona kuti nguva pasina.
He would preach in such a way that that person that would have relaxed would surely realize that there was time no more.
So Brother Branham says here,
Abraham, what
now
come?
What I am trying to do, so when Brother Branham was preaching this message, he says, what I am trying to do is to find out when we are going up. He is talking about the children of Israel, but in talking about them, since they are our calendar, he wants also to know when we are going up. Amen.
Amen.
No kuti mwari kana shanda ne Israel, ma Gentiles tenge takamboiswa pa side.
Because when God is dealing with Israel, we would be put aside.
Kana mwari kushanda ne ma Gentiles, ma Israel anenge aiswa pa side.
And then when he is working with us, the Gentiles, he will put aside the
ne ma Jews ne ma Gentiles at the same time.
You will not work with the Jews and the Gentiles panguva imwe chete.
Amen. Kana zvangoitawo inyasha dzeke dzangopfachukirawo zvadzo.
If it so happens, it's just grace.
Semukadzi uyoyo akakumbira achiti mwanasikana wangu anotambudzika ndibatsirewo mwanakomana waDavid.
Like the son of a Phoenician woman who asked for help of a daughter.
Munozama pindura akaita Jesu akati atipe chingwa chevana kumbwa.
You know how the Lord responded to that and he said, we will never give the
children. Nobvamudzimai ataiwa hongo asi imbwa dzinodya zvimedu zvinodona patafuka yatenzi words.
Then he said, yeah Lord, even the dogs will receive the crumbs falling from
Amen.
The master's table.
Saka nokuda kwokuti Kristu aiva asina mbona kutenda kwakadaro kuma Jews akati haanga zviitike zvawakumbira.
Now because the Lord had not seen such faith in the Jews, he said, let it be as you have requested.
Amen.
Amen.
So Brother Branham is saying, now what I'm trying to do is to find out when we are going up.
And to
get the people ready to go up. That we're ready and we have set our face to God through prayers and supplications.
To find out,
Lord, what the hour we are living in.
Amen.
So, Brother Branham, in this message, he wanted us to know when we were going up.
Amen.
Amen. He was also preparing us for the going up. I want to read the scripture again, Daniel 9, verse 24.
Daniel 9:24.
He says, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city.
Viki dzina makumi manomwe dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene.
First of all, to finish transgression.
Chekutanga kupedzisa kudarika.
Number 2, to make an end of sins.
Chepiri kugumisa zvivi.
3, make a reconciliation for iniquity.
Chetatu nokuyananisira zvakaipa.
To bring in everlasting righteousness.
Nokuisa kururama kusingaperi.
To seal up the vision and prophecy. 5,
kusimbisa zvakaratidzwa.
And to anoint the most holy.
Nokuzodza nzvimbo tsvene tsvene.
Amen. So Brother Branham says here,
zvino Brother Branham anoti pano,
to finish the transgression, that's the first thing.
Kupedzisa kusarurama ndochokutanga.
Amen. Daniel mukona zvikitika pano, Daniel angokumbira Mwari kuti Mwari tobuda rini. Mwari asikungopindura kuti mobuda rini chete.
Now Daniel has asked the Lord when they would be going out, but the Lord is not just telling him when they would be going out.
Achaudzwa kuti kwasara 2 years.
He's being told there's only 2 years left.
But oudzwa norondo ichaita Mwari achifamba nevana veIsrael kusvika pamagumo.
And then the Lord explains how he is going to move with the children of Israel up to the end.
So, zvikunzi 70 weeks were set aside to do a sixfold purpose.
Anzi viki dzina makumi manomwe dzakaiswa parutivi kuti Mwari vapedzise donzo rakapetwa katanhatu iri.
So, to finish transgression was the first thing.
Kupedza kudarika ndochekutanga.
To finish the transgression of Israel, who transgressed against God,
kupedza kudarika kwaIsraeri yakadarika,
will be the turning away
ndoku
of ungodliness to Jacob.
Kwekushaya umwari kwa Jacob.
Amen.
Amen.
You know, transgression, Brother Branham says, what is to transgress?
Kudarika, Brother Branham, kudarika kuitei.
Amen. He explains it.
Zvitsanangura.
What it means, it meant.
Kuti zvinorevei.
But it was the transgression of Jacob.
Asi uku kwanga kuri kudarika kwa Jacob.
Is to transgress is to go against.
Hanzi kudarika kuita zvinhu uchipesana.
Something.
Nechimwe chinhu.
A transgress against me is to do a wrong to me.
Kundidarikira ini kuita chinhu chakanditsveyamira.
Transgress against you is to do a wrong to you.
Kukudarikira iwe kukuitira zvinhu zvakaipa.
So Israel transgressed before God.
Saka Israeri yakadarika pamberi paMwari.
Amen. Where did they do this?
Vakazviitira kupi?
Why being that they were God's chosen people?
Zvino vari vanhu vakanga vasarudzwa naMwari.
How come they transgressed against their God?
Vakazodarika sei pamberi paMwari wavo?
It was because God had blinded them.
Imhaka yekuti Mwari anga ava pofomadzi.
Amen.
Amen.
God blinded them purposely for you and I.
Mwari akatova pofomadza nebwoni achitira iwe
neni. They cannot see because God blinded them.
Havagone kuona nokuti Mwari akava pofomadza.
And all Israel, true Israel, shall be saved.
Uye Israel yose yazvokwadi ichaponeswa.
Amen.
Amen.
So all Israel, true Israel, will be saved.
Israel yose chokwadi ichaponeswa.
So the way they transgressed before God was because God had blinded them.
Saka kudarika kwavakaita pamberi paMwari imhaka yekuti Mwari anga ava performance.
Romans chapter 11.
Varoma tsauko 11.
Okay, I will read from verse 21 just to show.
Chaveringa pa verse 21 kuti tingoratidza.
Amen. They are saying it was Jacob's transgression.
Hanzi kwanga kuri kudarika kwa Jacob.
Amen. Tinomuzva Jacob.
We all know Jacob.
The way he akaita zvinhu zvake.
How he did his thing.
Amen.
Amen.
Achitoka udangwe paya. Amen.
When he took the birthright.
Achienda kuna baba achiita kunge ndiye dangwe.
Disguising himself before the father and he said he was the firstborn.
Amen. Saka Mwari unoda kuti kudarika ikoko.
So the Lord
ugadziriswe.
Wants that transgression to be straightened.
Hama zangu patichatarisa vanhu veIsrael vachiitirwa this sixfold purpose yokuuya kwakaita Gabriel.
Now when we look at the children of Israel with this sixfold purpose,
ndo mashandira anongoita Mwari nesu zvakare.
That's exactly how the Lord works with us.
Kana pane kudarikira Mwari haugoni kuzosangana naye kudarika ikoko kusati kwagadziriswa.
If there is a transgression before the Lord, the Lord will not work with you before that transgression is taken away.
Saka kune Israel zvayo Mwari ndiye akava performance kuti vapinde mukudarika kwavakaita.
But with Israel it was the Lord who caused their blindness so that he can work with us.
Amen. So in Romans chapter 11 verse 21,
Roma 11,
for
21,
if God spared not the natural branch, take heed lest he also spare not thee.
Nokuti kana Mwari vasina kurega matavi okutanga, haangaregi newewo.
Behold, therefore, the goodness, the sovereignty of God.
Zvinotarira unyoro nokukasharara kwaMwari.
On them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, and otherwise thou also shall be cut off.
Kukasharara kuna vakawa asi kwauri unyoro waMwari kana uchigara pa unyoro wake.
And it goes on.
And
I want verse 25.
For
I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in.
Kuti murege kuwa na manyawi kutiwo kuti kuomeswa kwomoyo kwakauya pamusoro pavamwe vaIsraeri kusvikira kuzara kwavaHedheni kwapinda.
Amen. So Israel was blinded in part.
Zvino Israeri yakapofomanzwa muchidimbu.
Not for good. It was just blinded in part until the time of the Gentiles be fulfilled.
Yakangopofomanzwa kwechinguvana kusvikira nguva dzedu maHedheni dzapedziswa.
And so all Israel shall be saved, as it is written.
Naizvozvo rudzi rwose rwaIsraeri ruchaponeswa sezvo zvakanyorwa.
So the Israelites were just blinded in part.
Saka vaIsraeri vakapofomadzwa kwechinguvana.
So that we, the world branch, could be grafted in.
Kuti isu davi rekunze tigokwanisa kupfekedzerwawo ipapo.
Amen.
Amen.
So what actually happened for them to transgress against God was because God had blinded them.
Saka chakaitika chaicho kuti vapofomadzwe ndechekuti Mwari ndovanga vato vapofomadzwa.
So Israel did a wrong to God.
Israeri yakaita chakaipa pamberi paMwari.
And in this 70th week,
muvhikire,
what's going to happen?
Pachaitikei?
God is going to finish the transgression of Israel.
Mwari vachapedzisa kudarika kuIsrael.
It will be the turning away of ungodliness from Jacob.
Kubviswa kwekushaya umwari kwa Jacob.
And then all Israel will be born again. All of them will receive the Holy Spirit.
Zvino Israel yose ichaberekwa patsva, vose havo vokugamuchira mweya mutsvene.
Jacob tinomuona isusu atora udangwe nemaitira akaita aya.
Now we see Jacob taking the birthright in the way that he did.
Oenda kwa Labhani onoita zviya zvakaita zvokuti zvakaitika ndezvokuti ashandira hake Labhani paya for a week, akanzi tichakupa mudzimai waida ainzi Rachel.
You know, after he had gone to Laban and he had worked for a week, and then they told him, we are going to give you your wife whom you loved, Rachel.
But kuIsrael zvavaizoita ndezvokuti izvo vaitivo mukuru haagone kuti atangirwe nemudiki pakuroorwa.
But their tradition was the elder cannot the younger sister cannot be married before the elder sister.
Saka zvakabva zvaita Laban ndizvokuti patsika yavo yavaita ndiyokuti musi wawaizopiwa vadzimai vako wainzi pinda mumba mawaizopiwa vadzimai vako musina chiedza.
Now at the day of your marriage,
awaipiwa kendro utuonese.
At the day of marriage, you would be told to get into your inner chamber.
Amen.
And then you get in there, and then your wife would come in darkness.
Amen.
There was a trust that was put there.
Vanate zvakava Jacob vakaendesa Lia mumba maiva na Jacob. Jacob unobva angofunga kuti ndi Rachel auya.
Now the in-laws of Jacob took Leah in there, and then Jacob supposed it was Rachel that had come.
Saka mangwana makusena akazoona kuti munhu wanaye handiye waka miswa naye mberi kuno. Amen.
Now in the morning he realized it was not that sister that was called with him together in courtship.
Nokubvaenda achinetsa chaizvo zvikanzi ndakati ndoda Rachel. Aitofunga kuti paitwa mistake, havana kunzwisisa munhu wavaida.
He thought they had made a mistake and he said, no, I did not say Leah but Rachel.
Ndopaakazozwa kunzi aiwa isusu hatidaro kunoko.
Then he was told plainly, no, we do not do
Kana
that
here. Rachel,
so if you want Rachel also, fulfill her week also.
Rachel.
Then he fulfilled her week also.
Amen. Saka, arikoko. Akanzi unengo chungo batiro kapamba aingo batira pamba paya no vanzi pamwe mukwasha unozofunga zvokuda kuenda zvipfuwo zvine makwapa makwapa ndozvaunozobudawo nazvo woendawo ndo mugove wako watichakupa kana wakuda kuenda.
And then he was just working and doing the chores at the house, and then he was told all the speckled goats and sheep will be your reward as you go.
Saka Jacobo katati unodarikira Mwari hakusikumbogona kwaita kuya kuti anoveza zvimiti kana waidza kunwa oisa zvimiti parikunwa waidzake dzotora nodzera kubva pati zvimiti zvaveza veza. Amen. Tikiteze. Saka
he was not doing a good thing when he kept those
sticks
and put them before the troughs, so when the sheep would come and drink from the troughs, they would take from the sticks.
Saka makwai ese akatanga kungo zvara vana vane ma sports nokuda kwezvavaingoramba vachiona waidzacho zvadzaiona tsinwa mvura zvakangotora nodzera nobva zvakuberekana zvinhu zvine ma sports.
Now when the sheep would come before the troughs and drink, they would look at those sticks and then they would just bear children with speckles.
Saka vana vaLabhoni vakazoti, ah, daddy, zvinhu zvese zvaungaita ma sports.
And then the children of Laban said, every sheep and goats are speckled now.
Amen. Saka Mwari manje.
Now God
asked kuda kuzosangana na Jacob. Nemaitiri wayo
does not want to meet up with Jacob in that manner.
Jacob ndiye akazonzi Israel guy and Moses.
Jacob is the one that was called Israel later.
Amen. Saka akazo akadila naye. Amen. Mwari zvokuti akuenda kuti achidzokera kumusha anga akutya kunosangana na Esau mukoma wake.
Now God dealt with him until when he was going back to when he was going back home, he was afraid to meet up with his brother.
Chokutya kwaita ndechokuti paakatoka birthright paipa akaenda kuna dadi vake akati ndini Esau.
He was afraid because when he took the birthright, he disguised himself before the father and said, I'm Esau.
Zvikanzi inzwindika Jacobu zvikanzi ndini kani baba.
Then he said, but the voice is Jacob's voice. But he said, no,
no,
it's me, Esau.
Batao, no, vavaona, Esau waiva munhari heari, no, vavaona, heari bodi, no, vafunga kuti ndiye mwana wavo.
Then when the father felt him, he thought, well, it
no,
was Esau.
Nokubva vamufembedza, iyaya vapfekawo mbatya dzinombopfekwa nani, na Esau, dzainhuwa sangu.
He had put on the clothes that Esau would put on.
Utsanana ipapo, wakamira sei. Amen.
We don't know how hygienic.
Dadi vakafemedza vakanzwa kuti chi mbatya idzi ndidze munhu anosera ari musango ndodzanga akapfeka.
When he came before him, he could actually smell that these clothes were Esau's clothes before, because he would spend all his time in the bushes.
Saka manje Mwari hanga sanganikane na Jacobo uyu ari mustate iyoyo.
Now God cannot meet up with Jacob in that
state. Anofangopedzisa kudarika.
He must finish the translation.
Kudarika kwakaita Jacob kuna Mwari.
That Jacob did before the Lord.
Jacob wachona akazoita mutsimba nemurume uya uya usiku wese kusvika utonga wosvika.
Then later Jacob wrestled with that man until dawn.
Nokubva ati avunzwa zita rake.
Then he was asked his name.
Zvikanzi ndonzi Jacob.
And he said, I'm Jacob.
Zvikanzi hausichanzi Jacob, wakunzi Israel.
Ndopabva zita revana
veIsrael.
This is where the name Israel came from.
Amen.
Amen.
Saka zvaita saizvozvo.
After that,
Mwari aitodila naye ipapo.
God was actually dealing with Jacob that way.
Amen.
Amen.
But Daniel akudzwa na Gabriel kuti kana Mwari akuya achiita kuti ma 70 weeks aya apere anofangwa kuita kupedzisa kudarika kwa Israel.
So now Gabriel is telling him that when God comes in with these 70 weeks, he must finish the transgression of Israel.
Amen. Saka ndo chaiva chokutanga ichocho.
That was the first thing.
Israel inofanga kuti igumisirwe kudarika kwavakaita vachiitira Mwari.
Israel's transgression must be finished.
Saka achavati no, makadarika nokuda kwokuti hamuna kunge maziva.
He said you transgressed because you were not conscious. I had blinded you so that you cannot see.
Amen. Saka voyana vogadzirisana. Amen.
Amen.
Ndo chaiva chokutanga ichocho.
So that was the first thing for God to do.
Number two was to make an end of sins.
Number two was to bring an end of sin.
Where did Israel sin?
Israel yakatadza papi.
Where did they do their vital sin?
Vakaitira papi chinhu.
Where did they separate themselves from God?
Vakazvipatsanurira papi kubva kuna Mwari.
Brother Branham goes to Matthew 27.
Brother Branham went to Matthew 27.
When the governor answered and said, "Whether of the two will I that I release unto you?"
Mutongi pakabvunza kuvanhu kuti pavaviri ava ndokusunungurirai aniko?
Amen. Hanzi Israel inofangwa kuti zvivi zvavakaita zvipedziswe.
Now the Bible is saying the sin of Israel must be finished.
Israel yakaita chivi chayo chihombesa papi pacho.
Then the question is, where did they sin their vital sin?
Zvikanzi vakatadza pavakati ngarovererwe.
They sinned when they said, "Let him be crucified."
Vakada Barabbas.
And they chose Barabbas.
Vachiramba muchinda wopenyu.
Refusing the Prince of Life.
Ndopa vakaita chivi chinofangwa kuti Mwari apedzise.
That was when they committed their vital sin that
Amen.
Must be finished by the Lord.
Ani munoziva kuti Pirato wakanetseka Sterege.
You know how Pilate was troubled?
Audzirwa Jesu ku kuti atonge kuti aurayiwe.
When the Lord was brought before him so that he can give a verdict that he should be crucified.
Amen. Handi vakauya naye vakati munhu uyu unoti tisabhadhara mari kuna Caesar.
They brought him before and they said, "This man makes us to refuse to pay tribute to Caesar."
Amen. Vaingomuedza nezvinhu zvakawanda vamwe vabi vake mune zvekunamata.
They were trying him in so many things, even in religious things.
Amen. Saka zvakazoitika ndezvokuti izvo Pilate aona kuti vanhu havangonza Jesu nokuda kwegodo.
Now when Pilate realized that for envy they brought him,
akaedza almost 3 ways yokuti Jesu angosunungurwa, but zvakaramba kushanda.
He tried almost 3 ways for Jesus to be set free, but it never worked.
Munomona achitora Barabbas na Jesu oamisidzira pamwe chete oti modani Barabbas kana Jesu.
You see him bringing Jesus and Barabbas before the people to choose whom they would.
Hatina time yekuverenga zvedu, but zvakaitika ndezvokuti Pilate akafunga kuti vanhu havaunza munhu uyu negodo. Ndoita sei kuti ndingopukunyuka panyaya iyi? Akatanga amboti, nyaya haisi yangu iyi, ndiya Herode. Ndazwa kuti Herode uripo, nobva atumira Jesu kwaHerode achifunga kuti nyaya ingobva mumaoko make.
He wanted to get rid of this issue, and then he tried to say, "Look, take him to Herod, because I heard this issue belongs to Herod."
Herod wopaka pakaona Jesu aitoda kuitwa zvana akapratabra uyawe anobudisa tsuro uyawe.
When Herod saw Jesus Christ,
ndo zvaifunga kuti Jesu ndo zvari.
He thought Jesus Christ was just a magician, and then he wanted him to entertain him.
Nobva aona kuti Jesu achaiva asingapinduri zvimwe zvinhu zvaiubvunzwa naHerod, nobva amudzosa kuna Pilate.
Then he realized he was not even answering some of the questions that he was asking him, and he brought him back to Pilate.
Brother Branham vanoti handisa ndamboona munhu benzi rakaita saHerod. Jesu ouya muupo hwake omusiya achidzokera asina kuchema neupenyu hwake.
Then Brother Branham says, "I've never seen a foolish man like Herod when the Prince of Life comes before him and then he rejects him."
Saka uyu ningi pilati akabva atofunga kuti nyaya yamubva uyu zvaenda nobva azonzwa kunze wadzoswa munhu uya.
Then Pilate thought, I've gotten rid of him, but then later he heard he was brought back.
Ndopaka zoti regai nditore munhu anonzi Barabbas Mondi ndomisidzana naJesu ndoona kuti vanhu vachati chii.
Then he thought of a trick and he says, I'll bring Barabbas, a murderer, and bring him before
but zvakazoitika ndezvokutizvo vanhu pavakabvunzwa kunzi pavavira ava ndokusunungurirani vanhu vanga vaudzwa kunzi muti Jesu aurayiwe Barabbas asunungurwe.
But what happened when these two were brought before him, the people had been told to choose Barabbas.
Saka akatoshamisika achinzwa vanhu achiti isunungurai Barabbas.
He was actually astonished to hear the people
no,
say,
Barabbas.
Then he asked, what shall I do with this Jesus called Christ? And they said, crucify him. And then he took a dish with water, and then he tried to wash his hands and said, I see no fault in this righteous man. And they cried, let his blood be upon us and our
children.
So that is the sin that is said to be finished before they are reconciled.
Amen. Saka that sin yavakaita iyoyo pamuchinjikwa paya.
Chivi chavakaita at the cross.
Chofangwa kuti chipedziswe.
It must be finished.
Amen. Havagoni kusangana naMwari vari muchinhano chakadaro.
They cannot meet up with the Lord in that state.
Amen. So pavakati let his blood be upon us and upon our children.
When they said ropa rake
ngai. There is where they done it.
Ne vana vedu ndopa vakazviita ipa.
He was making an end of sin for them.
Anga ari kupedzesa chivi chavo.
How could he not do anything else but forgive them?
Apana chimwe chaigona kuita pakunze kukuva regerera.
Knowing that he had to blind their eyes and that they could come in.
Achiziva kuti akatova pofomadza maziso avo uye vaikwanisa kuti vadzoke.
Somehow they could not see the Messiah.
Nemwe nzira vaikwanisa kuona Messiah.
Yet they done every he done every sign the Messiah was supposed to do.
Asi akaita zviratidzo zvese zvaifanira kuitwa na Messiah.
But they could not see it.
Asi vakatadza kuzviona.
Saka they were actually blinded.
Vanga vakatopofomadzwa vanhu.
Amen. Vakatadza kuona Messiah wavo.
And they failed to see their Messiah.
Amen. Saka chivi ichocho.
Now that's it.
Mwari unofanga kuti adile nacho achipedzise.
God must deal with it and finish it.
Saka zvinoitika ndezvokuti Mwari achangoenda kwavari ovati ndoda kuti ndigumise chivi ichi because ndini ndakaita kuti mupinde muchivi ichocho.
So God will just go to them and say, I want to finish up this sin because I caused you to enter into it.
Ndakakupofomadzai muchidimbu kuti muite zvamakaita izvi.
I blinded you in part so that you can do what you did.
Amen. Haimuzva kuti Jesu Kristu kauti Joseph aifananidza Kristu.
You know that Joseph was typing the Lord Jesus
Saka
Christ.
Saka Brother Branham goes vanenda kuna Joseph voti Joseph ari munhu womweya sezvaiva akaita zviya.
Now he goes back to Joseph and he says, Joseph, as spiritual as he was,
somehow vakoma vake vakanga vasingaoni kuti pane chemweya paari. Vaitomuvenga actually.
Somehow his brothers could not see the spiritual aspect of him. They actually hated him.
Amen. Saka vakasvika pokutomutengesa.
Up until they sold him.
Vachitadza kuona chipo chaiva mari.
Failing to see the gift of God in him.
Amen. Ubva anotengeswa futi kuEgypt kuya kwaivaendwa naye nemaIshmaelites.
And then he was sold further by the Ishmaelites to Egypt.
Mozi varungano rwacho kuti vana veIsrael vakazoenda kuEgypt vachida kutenga chikafu.
And then you know the story how the children of Israel went to Egypt for food.
Amen. Kusvikira pakazozivisa Joseph madzikoma ake kuti ndiye aiva mwana wababa vavo.
Until Joseph revealed himself to his brother that he was their father's child.
Amen. Nobva vatya chaizvo asi Joseph akavati aiwa musanetseka.
And they were so afraid, but he said, fear not.
Amen.
Amen.
Ndimwari aida kuti achengetedze upenyu.
It was God who was preserving life.
Amen. Saka zvakangoitwa kuti vasazvikwanisa vasakwanisa kumuziva. Amen.
So it was just done so that they cannot know him.
Akangoita kuti vasazviona ndosaka vakaita zvavakaita.
He just blinded them because that's why they did what they did.
So number 3
chetatu
was to make reconciliation for iniquity.
Kuyananisira kusarurama.
Amen.
Amen.
Make reconciliation for iniquity. Amen.
Kuyananisira kusarurama.
Brother Branham, to make reconciliation for iniquity.
Kuyananisira kusarurama.
Iniquity is doing a wrong.
Kusarurama kuita chinhu chakaipa.
As they did at the cross.
Sezvavakaita pamuchinjikwa.
He made reconciliation, but it will not be applied to them.
Akaita ruyananiso, asi izvi hazvisi kuitirwa kwavari.
It was not applied to them. Why?
Hazvina kuitirwa ivo sei?
Because they were blinded.
Nokuti vanga vakapofoma.
And could not see.
Uye vakatadza
kuona. And why did they blind?
Uye sei vanga vakapofomadzwa?
You say, well, maybe today because I am blind.
What is, you know, nokuti nhasi nokuti ndiri bofu.
Vakutaura isusu manje isusu. You are willfully blind.
Isusu tine upofu hwebhoni.
They were blind because God blinded them.
Ivo vanga vari mapofu nokuti Mwari ndiye akavapofuma.
But you are blind because you are willfully blind.
Asi iwe upofu hwako ndewebhoni.
There is no reconciliation for you.
Hapana yananisiro paura.
If you believe not I am he, said Jesus.
Kana usingatende kuti ndini iye.
You will die in your sins.
Uchafa muzvivi zvako.
Amen. So he wants to make reconciliation for iniquity.
Zvino varoda kuyananisira kusarurama.
What is iniquity?
Kusarurama chii?
It's something that you know that you should not do and you do it.
Chinhu chaunotoziva kuti izvi handifanirwe kuzviita asi iwe woita hako.
Amen. So he's going to make reconciliation for that iniquity.
Saka vachaisa kuyananiso yekusarurama iko.
Okay, he says iniquity is something that you have done wrong.
Kusarurama chinhu chawaita chakatsveyama.
That you know it better, that you ought not to have done it.
Chawaita nyatsoziva zviri nani kuti nyaya ina ndisingafanira kunge ndaiita.
If I conceive iniquity in my heart, God will not hear me.
Ndikabata mimba yekusarurama mumwoyo mangu, Mwari handinzwi.
Amen. Let's go to Zechariah.
Let's
read this one.
Tiverenge izvozvo.
Zechariah chapter 13.
Zechariah 13.
Okay. He says here. Okay. Pavesia. Okay. Pavesia 5.
Pandima 5.
He says, but he shall say, let's start from maybe verse 4. And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed, everyone, of his vision.
Zvino nezuva iro vaprofita vachanyadziswa mumwe nomumwe nechavanoona.
When he hath prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive.
Kana achiprofita havangapfeki nguo yemvere vachiti tinonyengera vanhu.
But he shall say, I am no prophet, I am an husbandman, for men taught me to keep cattle from my youth.
Asi uchati handisi muprofita, ndiri murimi wevhu, nokuti ndakaitwa muranda kubva pauduku hwangu.
And one shall say unto him, what are these wounds in thy hands?
Kana mumwe akati kwaari, ko mawanga aya ari pakati pezvanza zvako ndeiko?
Then he shall answer those with which I was wounded in the house of my friends.
Ipapo uchapindura achiti, Ndipo pandaka kuwadzwa mumba yeshamwari dzangu.
It's like a prophecy, amen.
Zviri kuita se chiprofita.
Pakutaurwa nezvemunhu uyo achavhunzwa kunzi koma vanga ari muzvanza zvako akamawanepi.
He's talking about this man that shall be asked, where did you get these scars in your hands?
Iye oti ndopandaka kuwadzwa muimbe yeshamwari dzangu.
You say, I got this from the house of my friends.
Amen. Zvichaitika pachaenda Moses naElijah vachinoparidzira 144,000.
Now what is going to happen when Elijah and Moses are going to preach to the 144,000?
Vacharatidza the sign ya Messiah vanhu voona kuti ndopanoitika this scripture ndopainoitwa fulfilled.
They shall show the sign of the Messiah. That will be the fulfillment of this very scripture here.
Amen. Kumashure kwacho ku chapter 12 ya Zechariah.
Pa chapter 12 ya Zechariah.
Pa verse ya 9.
At verse 9.
And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.
Zvino nezuva iro ndichatsvaka kuparadza ndudzi dzose dzavanhu dzinomukira Jerusalema.
And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplications.
Ndichadira mweya wenyasha nokunyengetera pamusoro peimba yaDaviti, pamusoro pavagere Jerusalema.
Saka pakutaurwa nezvezuva Mwari paachadurura mweya wenyasha pavana veIsrael.
It's being spoken of the day when the Lord shall pour the spirit of grace upon the children of Israel.
Saka mweya uyoyo waenda pamusoro pavo, they shall look upon me whom they have pierced.
Now when the spirit goes upon them, hanzi vachatarira pandiri uyo uyo wavakabaya.
They shall mourn him as one mourneth for his only son.
Vachachema somunhu ane shungu pamusoro
pomwana wake. And shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn.
Uye achava neshungu pamusoro semunhu ane shungu pamusoro pemwana wake wedangwe.
Amen. Saka pachazoziviswa vana veIsrael kuti ndini Mesaya wenyu wamakabaya mukarega achikuwadzwa. Pavachamuona mushure monga durura mweya wenyasha pavari, inyasha dzamwari dzichaita kuti varealize kuti munhu uyu ane mavanga mumaoko ake ari kuti ndakakuvadzwa muimba yeshamwari dzangu. Saka tisu takamukuvadza. Saka nokuda kwokuti mweya wenyasha unenge wapamusoro pavo, vacharealiza kuti takakanganisa. Ndopachavhurika masavo voona kuti vakakwadza munhu anga asina mhosva.
Now when that spirit of grace shall be poured upon them, they shall then realize when he shall reveal himself unto them that we surely crucified a man that was innocent.
Amen. Saka vachachema kunge vanhu vakuchemera firstborn yavo yafa.
They will cry like a man that is crying for his firstborn that is dying.
In that day there shall be great mourning in Jerusalem.
Pazuva iroro pachava nekuchema kukuru muJerusalema.
As the mourning of Hadad Rimon in the valley of Megiddon.
Sekuchema kwa Hadad Rimon mu
pane kumuchema kwakamboitwa ku Hadad Rimon in the valley of Megiddon.
There was one
saka
cried,
kuchaita a repetition.
Kuchava kudzokorora kwekuchema kwakamboitika paHadad Rimoni mumupata waMegiddo.
And the land shall mourn every family apart.
Nyika ichachema veimba imwe neimwe vari voga.
The family of the house of David apart and their wives apart.
Veimba yaDavhidhi vari voga navakadzi vavo vari voga.
The family of the house of Nathan apart and their wives apart.
Neimba yaNathan vari voga navakadzi vavo vari voga.
And all the families.
Uye nemhuri dzimwe dzese.
Saka pachava nokuchema chaizvo.
So there shall be lamentations.
Amen. Mwari anenge aunza a reconciliation for iniquity.
God would have brought kuyananisa pakusarurama.
Amen. Saka you can see that Israel won't remain with their iniquity.
Muchaona kuti Israeri haizorambe ine kusarurama kwayo.
God is going to make reconciliation.
Mwari achaunza ruyananisa.
For that iniquity that they did.
Pa kusarurama uku kwa vakaita.
Amen.
Amen.
Amen. So that's what is going to happen. When it happens,
do shaitika
zuno pa shaitika. Isaiah 66 comes in.
Isaiah 66 over up in the way pa verse 8.
It says, who has heard such a thing?
Ndiani ko akambonzwa zvakadai?
Who has seen a thing?
Ndiani akaona chinhu?
Shall the earth be made and bring forth one day?
Ko nyika ichakonzereswa here kuti igomeresa nezuva rimwe?
In one day, for as soon as Zion travelled, she brought forth all her children.
Nokuti Zioni parakangonzwa marwadzo rakabereka vana varo vose.
Amen. Hanzi ndiani akambonzwa chinhu chakadai?
Who has heard such a thing?
Kuti Israel inongoti yarwadziwa yobara vana vayo vese in one day.
That when Israel travelled in birth pain, it will deliver all her children in one day.
Saka, what happens to Israel is that Israel is saved as a nation.
Chinoitika kuIsraeri hechi inoponeswa serudzi.
Amen. When they hear the gospel being preached,
pavanonzwa evangeri ichiparidzwa,
and if it's true,
uye ichokwadi,
and their rabbi says that's correct,
uye ana rabbi anoti ichokwadi,
they will repent all of them in one day.
Vachatendeuka vese nezuva rimwe chete.
Saka Israel will be born as a nation in one day.
Saka Israel ichaberekwa serudzi muzuva rimwe chete.
As soon as Zion saw that was their Messiah, she was born again.
Zion parakangoona kuti ndiye Mesiya
wavo,
yakaberekwa pazuva rimwe chete.
Make reconciliation for sins. Make a reconciliation for iniquity. Amen. So that's what's going to happen.
No, shaitikas.
Amen. Vanave Israel somehow vakango komporero.
The children of Israel somehow are blessed.
Brother Branham vano dramatize vanave Israel pavanga vaitwa scattered vaenda kunyika dzakasiyana siyana.
Brother Branham dramatizes about the children of Israel when they were scattered upon the face of the earth.
Pakazoonekwa nedzimwe nyika kuti vanhu vanenge vakungotambudzwa kwese kwavari havano nyika yavo here.
And then it was realized by the nations that these people are just wondering, do they not have a land of their own?
Nokubva vanzi vanayo nyika yavo.
And it was said they have their land.
Nokubva vanzi ngavatakurwe vadzokere kunyika kwavo.
And the nations got together and said, let's ferry them back to their homeland.
Saka vanga vamwe vavo vanga vasina kumboona ndege mupenyu hwavo nokuti vaigara kumaruva.
Some of them had never seen aeroplanes in their whole life because they lived in the rural.
Saka pavainzi vapinde mundege vadzosekwe kunyika yavo.
So now when they were told to board the planes to go back to their land, they didn't want to get into the plane.
Saka rabbi wavo akabvango simuka.
And their rabbi stood up and said,
how it happens, zviri kuna Mwari. But rabbi akaona kuti vana veIsraeri vaimboitwa scattered munyika dzakasiyana siyana. But Mwari ozovatakura pamapapiro echapungu ovadzosa kunyika yavo.
Now there is a scripture that says they will be scattered upon the face of the earth and they will be carried upon the wings of an eagle going back to their homeland.
Saka rabbi wavo akabva angofemerwa nobva aona ndege achiona mapapiro endega yaya nobva ati ndochapungu chacho chakaonekwa nomuprofita hana kuzoti indege. Saka akangoti chapungu.
And the rabbi was so much inspired when he saw the plane and the big wings, and he said, that is the eagle. He did not even know it was a plane. He just said, that is the eagle that the prophet referred to.
Saka paakangoudza vana veIsraeri kuti makanzi muchadzokera muri pamapapiro echapungu, pindai muchapungu muende.
So when he said, you were said you were going back into your homeland upon the wings of an eagle, so get into the eagle and go.
Saka vakabva vapinda mundege vakadzoserwa vakazova a nation in 1948.
Then they got into the planes and they became a nation in 1948.
Amen. But kuuya kwavakaita kuIsrael vanga vachitoti tikuuya kuzomirira Mesaya wedu.
But when they came to Israel, they said, we are going to wait for the Messiah.
Havasi kumbozva kuti Mesaya akauya vakaita zvavakamuitira Havana kumuziva noti vaka blindwa kuti isusu magentiles sipinde.
They are not even aware that Messiah already came, but what they did, they were blinded so that they cannot know him to make way for us, the Gentiles.
Saka right now vakatomirira Messiah wavo.
Saka kunyangwe nazvino, they are waiting for their Messiah.
Amen. Vakutoti ari kuuya.
They are saying he is coming.
Amen.
Amen.
Saka muprofita vakutsanangura kuti panofangwa kuti payananiswe.
The prophet now is explaining
kudarikira Mwari.
How the reconciliation must be done.
Amen. Saka all these things zvofangwa kuitwa. But zvese zvinofangwa kwana pa 70 weeks idzodzi.
They should all be in that space of 70 weeks.
Amen. Number 4.
Chechina.
Each time is flying. Number 4 was to bring everlasting righteousness.
Chechina kunza kururama kokusingaperiperi.
Eh, kokuti havambozotadziri Mwari zvakare.
So that they will not sin against God
again. That was
again.
The fourth thing.
Ndo chechina icho.
Amen.
Amen.
Okay, Brother Branham says here.
Brother Branham, what pano?
Now we are going. I want you to catch this because when we bring that woman,
ndoda kuti mubate izvi nokuti patinounza mudzimai uya,
and the dragon cast out,
ne shato,
you are going to come right back to the same scripture again.
Tichadzoka parugwaro rimwe chete zvikare.
Be sure to put it down.
Zvino ivai nechokwadi chokuti manyora pasi.
When Israel's transgression has come to an end,
zvino kudarika kwaIsraeri pakunouya pakupedzwa,
Satan, who is their accuser and our accuser,
Satan mpomeri wavo uye ari mpomeri wedu zvakare.
Satan will be sealed up in the bottomless pit.
Anenge avharirwa mugomba risina pasi.
So Satan will be sealed in a bottomless pit.
Anenge avharirwa mugomba iri risina pasi.
That's Revelation chapter 20, verse 1 to 3.
Zvakazarwa 20.
That old serpent,
nyoka iya yakare,
the devil Satan will be bound,
diaboli Satan anenge
akasungwa for 1,000 years
kwezvuru zvemakore,
and he will be cast in a bottomless pit,
okandirwa mugomba rakadzika dzika risina pasi.
Saka at that time,
panguva iyoyo,
that's where the scripture in Habakkuk chapter 2 verse 14 will come in.
Ndo panopinda gwaro riya kuna Habakkuk chapter 2,
that the earth shall be filled with the knowledge and the glory of the Lord as the water covers the sea.
Kuti nyika yose ichazadzwa neuchenjeri nekubwinya kwaMwari sekungovharira kwakaita mvura mumakungwa.
Amen. So number 4 there was to bring in everlasting righteousness.
Chechina kwanga kuri kuunza kururama kwokusingaperiperi.
Kurama kunouya nokuda kwokuti Satan anenge apfigirwa mugomba rakadzika dzika.
Righteousness comes because the devil would be sealed in the bottomless pit.
Saka hapana anenge achakwanisa kuti atadzire Mwari.
So now nobody can sin against God.
Amen. Vano Israel panguva iyoyi vanenge vangoziva chokwadi chenge cha pachena zvokuti vanenge vachingoona chokwadi.
Now the children of Israel will just be knowing everything, and the truth will be plain. They will just be knowing nothing but the truth.
Like Habakkuk says, knowledge the knowledge of the Lord will cover the earth as the water covers the sea.
Sekutaura kunoita Habakkuku kuti ruzivo rwaJehovha ruchazadza nyika yose sekuzadza kwakaita mvura mumakungu.
So kuvana veIsraeri vachaunzirwa kurama kusingaperi.
So this everlasting righteousness shall be brought to the children of Israel.
Zvinhu zvimwe chete zvinongoitikawo futi kwatiri. Amen.
The same thing that will happen to us.
Kana Satan aitwa bound for 1,000 years.
Amen. When Satan shall be bound for 1,000 years.
Amen. Zvoga kuti hapana anenge achakonzereswa kuita zvinhu zvakaipa. Anokonzeresa zvinhu izvozvo ndi Satan. But kana asungwa, pano vanokurama kusingaperi.
That means there will be no one to be caused to do wrong because the one that causes will be bound.
Okay, number 5 was to seal up the vision and the prophecy.
Chechishanu, kusimbisa
only 1 minute to finish my message.
Ndongori neminiti imwe chete kupedza maridzo yangu.
To seal up the vision and prophecy.
kusimbisa chiratidzo nechiprofita.
I hate to say this, Brother Branham says.
Ndinoenga kutaura izvi.
Some great writer that I was reading about the other day.
Mumwe munyori mukuru wandaverenga nezvake rimwe zuva.
If he didn't have this messed up,
kana asina kuvhiringidza zvinhu zvose izvi.
He said what it was.
Akati zvazvaiva.
He says, now to just show how stupid, excuse me, I don't mean to say that, forgive me, I don't mean that, I really don't know. Amen.
Kuti zvaiva neupenzi wakadi, ah, ndiregererewo, ndanga ndisingadi kuti ndiraure izvozvo, ndiregererei chokwadi, ndanga ndisingadi kuti ndidaro.
You know, a man without anointing.
Munoona munhu asina.
Saka this man was writing, aitonyora mabhuku.
This man was writing books.
Saka akanga akanyoka mubhuku make kuti achinterpreta panzi to seal up the vision and prophecy. Zvikanzvaireva kuti hakusina ma visions, hakusina ma prophets.
He was writing in his book to say there will be no more visions and no more prophecies, trying to interpret the scripture.
Achiti zvamonzwa kunzi vaprofita vaprofita ndezvenhema zvakavharwa kusina chiprofita hakusina vaprofita.
What you hear about prophets and visions, it's no more.
Brother,
there are no more prophets, no more visions.
Prophet Avariko,
and he says prophets are there.
Even after Daniel, Vaivako and John the Baptist,
Aivako
Jesus was a prophet.
There were prophets, Daniel the Baptist.
Amen.
Jesus was a prophet as well.
Saka, he goes on and explains that. Saka, the last thing was to anoint the most holy. Brother Branham says it will be to anoint the most holy, it will be the bride. Amen.
Amen. That's the last thing. So it's things that would be done to the children of Israel. Everything was put plain.
In that short period, yoyo.
That must be fulfilled. Mungua fupi yoyo.
Amen. Saka scripture imwe yatapetsa kuverenga tanzwa kunzi kubva pakatemwa murayiro kusvika pane muchinda yaiva 7 weeks, 3 score and 2 kusvika pana Messiah.
We are told that it would be.
Anyway,
70 weeks up to the time of the Messiah.
Okay. 7 weeks was kuvakwa kwakaitwa temple. It took 49 years.
7 weeks was the building of the temple, 49 years.
Amen. Saka kuzobva pakatemwa murayiro iyoyo kusvika pana Messiah zvakaita 7 weeks, 3 score and 2. A score is 20, so it was kiste 2 weeks. 7 weeks plus kiste 2 weeks is kiste 9 weeks. Saka paka saka 1 week yaizo shandiswa na Messiah. Messiah no vaparidza for 3.5 years. Don't interpret this. So the Messiah akango paridza for 3.5 years and he was cut off. Saka kuvana veIsrael kwango saka 3.5 years. Amen. But 3.5 years idzodzo dzichapedziswa na Moses na Elijah. Pavano uya, havauye vari vaprofita vanongoya vari zvapupu. Ndo pavachazoziva vana veIsrael. Pachaenda Mozi naElijah vachinoparidza kuIsrael. Ndo pavachazoona kuti, ndiye Mesaya wavo. Because vachabva vajekerwa nazvo. Kuti, no, Mesaya wedu, takamukuvadza mimba yedu. Ndo pavachachema vese. Ndo pachazvarwa Israel as a nation. Vese vachabva vangotendeuka in 1 day. Mushure me prophecy ya Moses and Elijah. Ndonguwa ya tukurarama. Amen. Saka, tava pejgo, nukuya kwashe.
Nguwa tuwae deni tukuratza
odizaku za jiswa.
Amen.
Ndaive ringa the other day kuti vakatoa na red heifa yavo. Vanoti every time vanombowa na red heifa. Vakanguwa na chimwe chunu chaka kanganisika, kanaka kwapa. Vototi disqualified. Iko zvino vane imwe yavanayo red heifa yavo yavanoda kuita mitambo yavo. Amen. Vakangozoona zvisingaite, but kuratidza kwazvo zvikuratidza kuti tasvika. Nations are breaking, tsumukedu.
Israel's
awakening. The signs that the prophets foretold, the Gentiles disnumbered with warriors encumbered, return all dispersed to your own. Oh yes,
the day of
redemption.